Ini ndini jonga kande miri ndichiti ene msero yenao dzanasi muvhuro ndira 2017. Vaimbo wa gavana wedu Nurema Shanaland West va Peter Chanetsa uye vaive mutungamiri wevadzidzi pa University of Zimbabwe vaporume machimhosva vanoshaya. Nyanzo munyadzo zveupfumi dzinoyambira kuti zvinhu mugore ra 2017 zvichatonyanya kuoma munyadzo zveupfumi zvichikonzerwa negadziriro yesarudzo dza 2018. Dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti kurambidzwa kupinda munyika kwegorosi rakagaiwa pasi pemutemo westatutary instrument 64 kuchapa kuti mutengo wechingwa uwedzerwe. Vatsigiri vemitambo vanoti vari kutarisira shanduko mugore ra 2017. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achatipa nyaya iyi. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa maonero enyu pamamiriro ezveupfumi mugore rino ra 2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 13860, 15460 ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu nekudzvanya pakanzi Live.